Manera kanaka muriye Zimbabwe, ino in Studio 7.
Tishitepe nyura atirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare maneru anasi uri musi wemugovera Gumiguru 30, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The party is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
Inongofamba
Zanu PF inopeta msangano wayo wepagore kubindura. Mutungamiri webato iri va Emerson Mnangagwa vachizvirova padundundu.
Iyo United Nations kuti ive nechimiro iye nechiremerera inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzichigadzirisa zvinhu.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa votaura pamusoro penhumwa yeUnited Nations amai Elena Johan. ZCTU inosarudza mudzimai semutungamiri mutsva wesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vavhara nhasi musangano webato ravo wepagore kubindura vachiti ZANU PF yakasimba uye icharamba ichitsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda. Godwin Mangurya anotipa nyaya inotevera.
Mnangagwa vati ZANU PF iri kuenderera mberi nezvirongwa zvayo zvekuvaka nyika uye ichatsigira vana veZimbabwe pane zvese zvavanoda.
Is indeed alive and kicking and united, and the party is on the move.
So, inongofamba, igofamba, ichingofamba, ngachingomukira.
Vati musangano wegore rino wabuda nezvisungo zvakawanda zvinosanganisira kugadzira mugwagwa, kuvaka zvikoro nezvimwe, uye vanoda kuti vana veZimbabwe vararame upenyu hwakanaka. Vati ZANU PF inoda kuti nyika iite sarudzo dzakachena, uye sarudzo dzemubato ravo dzinofanira kuitwa zvakachena kana nyika ichifanira kuita sarudzo dzakachena. Vamunangagwa vati ZANU PF yatotanga rwendo rwekukunda musarudzo dza2023, uye sarudzo idzi hadzifaniri kutomboita gakava nekuti vachakunda zvine mutsindo. Vati musangano wavo wabuda nezvisungo zvinofanira kutezwa nehurumende mubhajeti rayo regore rino. Vati vanofara chose kuti vakakokwa kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze uri kuitwa kuGlasgow kutanga mangwana, uko vati vachasangana nevatungamiri venyika dzakaita seBritain, India nedzimwe. Rwendo rwavamunangagwa mangwana runoitika mushure mumakore anodarika makumi maviri pasina mutungamiri weZimbabwe aenda kuEurope nekuda kwezvirango zveupfumi zvavakatemerwa nevamwe vavo nekuda kwekutyora kodzero dzevanhu nekuita sarudzo dzakasviba nezvimwe. Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Pesai Ruhanya vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa havafaniri kufarira kuenda kuGlasgow chete asi kuuya nezvinhu zvinobatsira nyika.
Tinokosha nechekuti vanobvanei kana vaenda kuGlasgow ikoko. Izvezvi vari kuenda kuGlasgow asi muno munyika mavo vanhu havana kusunguruka kuratidzira.
Daona wamu warungu wangu wachilatiza wajitika eti uweluka wangu nakakwa. Bati mnika mamu unuona parenda wacha miza binda kundu wana nane wanu. Mnunyalaro wano tema miti wanu wano wakisa marozi. Wano wano rongwa hapana wano funga.
Panyaya saruzo varo anya wati batore zano PF rinofanira kubuda pachena kuti richakunda sei iro richitadza kuita saruzo dzakachena mubato iri
izvi zvarudza zvikuna maleki nasvaka panama by election wachiti kwai kune COVID asi vaita zvikonferensi zvavo rinomurwi nomurwi nemasvinga masvinga evanhu saka chavanoti kuhwina maelection chii vanofanira kubuda pachena kuti vachabira maelection zvinomutsindo nokuti maelection ijekerera hakakwanisi kuaita
zvimwe zvisungo zvabuda musangano wanhasi ndezvekuti vamunangagwa ndivo vachamirira ZANU PF musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2023 uye kuti ZANU PF ndiro bato chete rinokwanisa kumirira vana veZimbabwe kunyange hazvo ZANU PF yabuda nechisungo chakadai kune vamwe mubato iri vari kuti vamunangagwa havafaniri kukwikwidza musarudzo dza 2023 sezvo vachembera vachiti ZANU PF inofanirwa kumirirwa musarudzo yemutungamiri wenyika nemunhu asati achembera mubato iri mune kudhunzirana masimba vamwe vachitsigira mutevedzeri wavamunangagwa Constantine Chiwenga vamwe vachitsigiravo ivo vamunangagwa imwe nhengo yezanu PF vasaibeth musengezi vakatokwidza nyaya yavo kumatare vachiti vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo webato iri kuti vatungamirire zanu PF dare harisati rapa mutongo waro panyaya iyi musangano wezanu PF National People's Conference wapera nasi kubindura kumashonaland central ndakamirira studio 7 kubindura ndini Godwin Mangwiri
sangano rezimbabwe lawyers for human rights rinoti mumwe mupurisa akasungwa achipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mushure mekunge audza vatsigiri vezanu PF kuti nyika yaora mupurisa uyu vamaxwell guvava vari kupomerwa mhosva yekuzvidza vamunangagwa uye vari kumiririrwa navagodfrey mupanga vezimbabwe lawyers for human rights studio 7 aina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa vapaul yati sezvo nhare mbozha yavo yange ichinetsa kubata mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti sangano reUnited Nations rinofanira kupota richituma nhumwa dzisina divi radzakarerekera mashoko avaChamisa anotevera kushanya kwaamai Elena Dohan avo vakaita misangano yakawanda nevamiriri vehurumende kudarika mapato ezvematongero enyika nemasangano akazvimirira vakabudisa gwaro rasimudza mutauro muZimbabwe nepasi rose Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
Muhurukuro yavaita nestudio 7 vachamisa vati havasi kufara kuti amai Dohan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vachamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yavaemarson munangagwa asi izvi hazvisi kunyatsobuda zvine mutsindo mugwaro ramai Dohan vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divi ravakarerekera
aiwa ngavatarise kuti pauya asina waanorerekera asingatemi achipinda kuda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari nekuti mari ine chitema munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana nzeve dzinoita kunge dzakureteswa kumwe mari yakashata munozoona kuti mari ine chitema kunyaya dzenyaya dzematongerwo enyika munhu akada mari haana paanomira uye ngaasina chimiro saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengakarerekera vasingaiti zvemari vasingatsvagi kuda kuuya kuzopukuta rimwe divi asi ti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire ndozvingabatsira United Nations iyo United Nations kuti ive nechimiro ive nechiremerera inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Dohan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva gumi asi vachamisa vati vari kufara kuti amai Dohan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika asi bato rezanu PF riri kuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC Alliance harina zvarinoburitsa sezvo bato iri richitiva munangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo vachamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita vati chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara
ed anenge achitaura kuti hatiti zvemhirizhonga asi ukati mashoko ake achibudisa zvimwo maoko ake anenge akabata fumo anenge akabata dombo maoko ake anenge akabata kuti futi kana grenade kuda kutiparadza ndozvatinoti nyika haivapi nezvibhakira nyika haivapi nemangoromera nyika haivapi nepopoto negakava nyika inovakwa nekuyanana
asi ZANU-PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zvichikonzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira vachamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori
corruption must be dealt with ndo pane nyaya togadzira governance neleadership ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo togadzirisa nyaya rule of law togadzirisa nyaya yemaproperty rights togadzirisa nyaya yemafree and fair elections
hurumende yeamerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa kwete nezvirango zvakaiswa neamerica asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanu-PF vatafadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo
zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yezimbabwe munyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals ndokusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende hazvina batsiro uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu nyaya dzekuti vana vemuzimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanctions
amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi uye vakakurudzirawo zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi asi nyika idzi idzo dzinosanganisira america australia britain canada neswitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reeuropean union dzinoti zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
sangano guru rinomirira vashandi munyika rezimbabwe congress of trade unions kana kuti ZCTU rakaita kongiresi yaro nezuro rikasarudza utungamiri hutsva izvo zvakaona vapita mutasa vachikundwa musarudzo yemutungamiri wesangano iri Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
Kongresi yeZCTU iyi iyo yakapera pakati peusiku nezuro yakasarudza Mai Florence Taruvinga semutungamiri mutsva wesangano iri mushure mekukunda kwavakaita vamutasa avo vakanga vari pachigaro ichi kwemakore mashanu adarika amai Taruvinga ndivo mudzimai wekutanga kusarudzwa semutungamiri wesangano revashandi iri amai Taruvinga vati vafara zvikuru nekusarudzwa kwavakaitwa nenhengo dzeZCTU uye vati vacharwira kuti kodzero dzevashandi dziremekedzwe
vashandi vari kusangana zvekare nemadambudziko emari yavanotambira yeRTGS zvitengwa nemitero yedzimba zvichida kuti zvibhadharwe nemari yekuAmerica kusachengetedzwa nekodzero kwekodzero dzevashandi kwatinoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzevashandi muZimbabwe kuri kuramba kuchinyanya kunyanya vamwe vachitora mukana wekuti nenhau redenda redziwa mupengo vamwe tichamboita kumbunyikidza vamwe tichiharasa vamwe tichigara navo pamabasa tisingavabhadhare
vatiwo vachashanda zvakasimba mukusimudzira nyaya yekuti vashandi vose vawane mari dzemihoro dzakafanira kwete kuti vashandi varambe vachisvetwa simba vachipihwa mihoro yakafanana nemitero yembwa
musangano wedu watakati tamuzuwa 29 October wakatituma kuti titaure nehurumende nevashandirwi maererano nemuhoro nekuti vashandi vari kuda mari inotenga yeAmerica kana ine muenzaniso wayo vashandi vari kuti zvinhu ngazvitengeke neimwe nzira tikuti mushandi ngave achikwanisa kunge achitenga zvekudya zvaanokwanisa kudya nemuri yake vasina kunge vachimanyikidzwa nekumbunyikidzwa kunge vachitsanya nekuda kwekuti mari haisi kukwana
Amaita Ruvinga, vati vachatevedzera zvavanenge vatumwa nevashandi, zvisinei nekuti vanotsigira mapato api ezvematongerwo enyika.
Sevatungamiri vakasarudzwa, hatifambe nezvatinenge tichifunga nezvishuwo zvedu. Zvishuwo zvatinofamba nazvo ndozvatinenge tatumwa nevashandi vemuZimbabwe. Zvisinei nekuti vanobva kubato ripi munyika ino yeZimbabwe.
Hatina kukwanisa kubata vamutasa kuti tinzwe divi ravo, asi Gweta uye varivo vaikokera sarudzo dzaNezuro vaAlec Mchade hama vakataura pakapera Congress iyi kuti sarudzo dzakafamba zvakanaka. Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati kunyange sangano ravo rakarambidzwa kuvhota richinzi rakanga risina kuita zvose zvaidikanwa pamberi peCongress, vari kufara kuti nyaya dzavaida kuti dzizewe paCongress iyi dzakabudirira.
SeAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe zvinofarirawo kuti sesiti yakaadopta resolution yedu yekuti 20% ye budget allocation iende ku education. Saka zvekuti ichange ichimira iri pa forefront ichirwira kuti izvi zvisungo izvi zvinge zvichiitwa. Participation yedu ku Congress yanga iri limited pama discussions, tisingakwanisi kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana.
VaMasaraure vatiwo vamirirawo kuona kuti utungamiri hutsva huchafambisa sei basa vasati vahupemberera.
Vakasarudzwa tinongora mutarisa kwavari kutungamirira wavo kuti mberi pegwara ravashanga vachititungamirira. Isu seaffiliate hatina zvizhinji zvatingakomende on behalf of ZCTU, asi vatungamiriri vatsva ndo vangakwanisa kutaura pamusoro peZCTU, asi izvi zvatakangokwanisa kucontributawo ndizvo zvii.
Vamwe vakasarudzwa paCongress iyi ndiva Valentine Chikosi nava Nicholas Mazarura, avo vakasarudzwa sevatevedzeri vemutungamiriri wesangano iri. VaDouglas Siradza ndivo vakasarudzwa kuve mubati wehomwe, uko vari nesidzimiri vachisarudzwa kuve mutevedzeri wemunyori mukuru weZCTU. VaJafet Moyo ndivo vacharamba vari munyori mukuru wesangano iri kudzamara paitwa musangano weGeneral Council, uyo uchaita chisungo chekuti voramba vari pabasa here kana kuti kwete, sezvo General Council iriyo ine simba pasi pebumbiro remutemo reZCTU rekudoma munyori mukuru wesangano iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vemuSudan vapinda mumigwagwa nhasi vachiratidzira kusafara kwavo nekugutwa kwemasimba kwakaitwa nemauto munyika iyi. Vanhu ava vari kuti vanoda kuti masimba adzoserwe kuutongi hwejekerere. Vanochengeta nzvimbo dzavanogara pamwe nevarwiri vekodzero dzevanhu vabatana mukuratidzira kwemamiriyoni akawanda evanhu. Musangano weG20 uyo uri kuitirwa kuItaly watanga nhasi, uko vatungamiri venyika dzakapfuma zvakanyanya vataura nyaya dzinobata nyika dzavo pamwe nedambudziko rechirwere cheCovid-19. Mutungamiri wehurumende yeItaly vaMario Draghi vatambira zvine mutsindo mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nevamwe vatungamiri pachitevedzwa nzira dzakasimba dzekudzivirira chirwere cheCovid-19. Yasvika nguva yokupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupfumi hwavo.
Inokuchingamidzai nemufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro tichitarisa isu zvakabuda kubva kunhumwa yakabva kuUnited Nations amai Elina Doha. Tichanzwa kubva kubato reMDC Alliance kuti vanoona sei zvinyorwa zvaamai Dohan. Batoreza no PF rinoti iro riri kufara nezvakabuda kubva kuzvinyorwa zvaamai Elina Doha zvanga zviri kuti zvirango ngazvibviswe. Regai tiende kune MBC tinzwe kuti vari kuti chii.
Tarangu ndinonzi Touch by Your Gladness. zviri munyori anoona nezvekudyidzana kwedzimwe nyika mubatore Movement for Democratic Change rinotungamirwa naNelson Chamisa.
Chamisa batore MDC munoti nezvabuda izvi.
Tanga chanenanga kuda kutaura nezvacho ndezvekuti tinobatikana neprocess kana kuti tinobatikana nezvakaitwa naspecial rapporteur maererano nekutsvaga information kwavaita kune maboka akasiyana siyana zvichisanganisira maboka akazvimirira mapato anopikisa nehurumende nevamwe vakadaro. Tinonyanya kushushikana nekuti musangano watakaita navo wanga usiri musangano wakamira zvakanaka. Takaona sekuti conduct yavo yavakanga vanayo musangano umomo yakanga isina kumira zvakanaka. Nedzimwe nguva taitofunga kuti dzimwe nguva tatove muturongo kana kuti tatove mumataredzi mhosva nemibvunzo yavaibvunza nekabvunziro kavaiita. Uyezve tiri mumusangano umu tiri pakati pehurukuru, takabva tatoona kuti statement United Nations Special Rapporteur ava yakanga yatobuda. Tinova chinhu chisina kunaka nekuti zvinobva zvaita sokuti vakatobva vane mashoko uye vakatobva vane statement pavakabva kuGeneva. Vanga vasinei nezvanga zvichataurwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvavaisangana nazvo. Taifungawo kuti isu tinofanira kupiwa mukana wekuti titaure navo, titaurawo maonero edu panyaya iyi mushure mokunge vapa statement yavo. Asi isu takaona kuti statement yavo yakatobuditswa ndofunga around 4 o'clock kumusoro 27 October. Yeti isu takanga tine meeting kubva na 3 o'clock kusvika na 5 o'clock. Zvinoreva kuti statement yavo yakatobuditswa tiri pakati pemusangano wedu. Saka izvi hationese kuti zvinhu zvakanaka. Saka process wise tinofunga kuti process yavo yakanga isina kumira zvakanaka nekuti process yavo haina kupa vanhu vakasiyana siyana nguva yekuti vataurewo zvavanofunga maererano nemission yavo nezvavaitsvaga information yavaitsvaga.
Ko, pane zvakabuda muzvinyorwa izvi munoti?
Totarisazve zvakazobuda mustatement yavo. Tinoona isu kuti vari kuti ivo nyaya dzemasanction ndo dziri responsible for maproblems ese atiri kuona ari muZimbabwe. Vakataura nyaya dzehealth, vakataura nyaya dzeeducation, zvinova zvinhu zvatisingawirirani nazvo nekuti isu tinofunga kuti nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe inofanira kutarirwa, ichitarirwa mviro mviro dzayo kuti takamboita kuti Zimbabwe ive isolated at an international level. Inyaya dzemahuman rights, nyaya dzekumbunyikidzwa kukodzero dzevanhu, nyaya dzerule of law, kushayikwa kwerule of law, breakdown of the rule of law, inyaya dzekubiridzira sarudzo nehumwe utongi husina kumira zvakanaka zvakatanga kuitika kubva kuna 99 kunana 2000 chienda mberi zvakadaro. Saka hatigoni kuti titaure nyaya yeinternational isolation yeZimbabwe tisina kutaura nyaya dzekwazvakatangira. Uyezve tikatarisa nhasi tinoona kuti maproblems aya akanga ari kutaurwa nenyika dziri kuchamhembe akaita kuti vape zvirango izvi, maproblems iwawo tichingori nawo. Tarisai muone izvezvi president wedu vaNelson Chamisa vari kuita manational tour vachifamba kumarural areas, asi vari kumbunyikidzwa ukoko kumarural areas. Tiri kuona mota dzavo dzichitemwa, tiri kuona masupporters edu vachitagetwa, masupporters edu vachisungwa, chitorerwa mota, mota dzichipwanywa nezvinhu zvakaita seizvozvo. Zvinotitaridza isusu kuti muZimbabwe hamuna rule of law. Machallenges atinawo nenyika dzekutamira.
Inini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisavo zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, Our Lives.
Chira ene mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umotino tarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro na mufundisi kana kuti Apostle Talent Chiwenga vanozikana zvikuru nekushoropodza hurumende pamwe nevatungamiri vehurumende munyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu ava vanoti vakatiza munyika vachityira upenyu hwavo. Apostle Chiwenga vanoti vakamhangara kushungurudzwa kwose kwavanoti vari kuitwa nehurumende kumapurisa, asi mapurisa haana matanho aakatora. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbobvira wawana mashoko ekuti upenyu hwamufundisi Chiwenga waive munjodzi. Hatina kukwanisawo kubata gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kuti tinzwewo hurumende paimire pazvipomerwa zviri kupiwa naApostle Chiwenga. Ngatinzwe Apostle Chiwenga vachitsanangura zvakasvitsa pakuti vanga vachitiza muZimbabwe.
Tinoteverwa nemotikari dzemasoja, dzemaCIO, dzemapurisai, homicide dzisina manumber plate. Vamwe vanorara pagate pamabhangu vachitumira madrone kuti vauye kuzoongorora kwandogara takarara nekutisvikidzira. Hurumende yeZimbabwe yakadisa muchikwatisa chevanhu yavanopa zita rekuti ma-anti-state or enemies of the state, kureva kuti vanoti isu tivavengi vehurumende iri kutonga.
Mane nguva yakadii muchisangana nedambudziko iri?
Dambudziko iri harina kutanga nhasi, rane makobore riripo. Tinosangana nekushungurudzwa nehurumende yeZimbabwe. Pa-2016 kusvika izvezvi tinosangana nematambudziko aya mazuva ese. Mugore ra-2018 musi wa-20 Oktobha ndakatorwa nemasoja anochengeta vachiwenga vakandishungurudza kwemahawa matatu. Kumusha kwedu kuedza kwatakanga tasangana nemhaka yekuti inende nenge ndichitaura kuti maitiro evanhu vari kutungamira nyika hana kunaka. Havafanirwi kunge vachiuraya vanhu musi wa-12 June gore ra-2019 tichibva kusouth Africa. Vakanditevera kubva pabhodha vakandikanganisa mumugwagwa ndikashayiwa control ndemota yandaidza dhiraivha ikabeuka akashayika mudzimai wangu Joyce Chiwenga, Rosemary Vhurumuku naEugene Kanyuchi vandakanga ndinavo. Gore rakapera musi wa-14 July ndakasangana zvakare neaccident nenjodzi yechipiri ndichityaira motikari yangu ndichibva muHarare ndichienda kuBulawayo. Ndaitotiza hurumende yakanga yane mazuva 10 ichindironda nekutitsvaga nekutitanganisa muHarare. Pakabva vanhu vatatu futi ipapo hurumende yeZimbabwe inenge ichingonditsvaga nekundironda nekundishungurudza.
Makamhangara here nyaya idzi kumapurisa uye mune rubatsiro rwamakawana here kubva kumapurisa?
Mapurisa emuZimbabwe haachengetedzi upenyu hwavanhu. Takamhangara kakawanda. Kushungurudzwa kwedu kwatiri isusu mapurisa nemasoja ndivo vamwe vevanhu vari kutishungurudza vanoda kutiuraya. Saka kumamhangara kwavari kumhangara kumunhu hapo kurova kuti ndihakurova hapana chaunobatsirwa nacho.
Hamusiri mimega Apostle Chiwenga muri kutaura nenyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Chii chingadai chaita kuti imi munge muchinangwa zvakanyanya?
Handifunge kuti ongororo yenyu inoratidza zviri kuitika pagraund. Handifunge kuti inini ndini ndasangana nenjodzi dzakakura kudarika vamwe vese vari kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti dai yarega kushungurudza vanhu. Vanhu vane kodzero yekutaura. Kana vasingagutsikani nematongero enyika vanofanirwa kugunun'una. Hazvirambiswe, hazvisi kutyora mutemo. Vanhu vakawanda vari kutaura zvandiri kutaura haisi mhosva, asi ndingori mumwe wevanhu vari kushungurudzwa. Ndinotofunga kuti ine ndiri nani kudarika vamwe vakakanganiswa upenyu hwavo nehurumende kudarika ini. Itai Dzamara hasati adzoka gore rino rava ne6 kubva paakatsakatika.
Saka iye zvino muri kupi pamunofunga kuti makachengetedzeka?
Munhu akapinda mumwena achitiza anoda kumubata akataura here kuti mwena waari ndeupi? Hurumende inotsvaga kuzouraya, saka handingakuudzei kuti ndiri kupi.
Saka mane nguva yakadii mabuda muZimbabwe?
Ndigone kukupindurai mukoma Joga. Ndikakupindurai mubvunzo iwoyo ndinenge ndakuchiupataiza upenyu hwako. Asi handisi muZimbabwe kutaura kunoku, ndo zvandingakukuudza.
Manga makateerera kuna Apostle Talent Chiwenga muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Givai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musa kangama niko gara makateka mamaski nguwa zose ni kuchichirwele che COVID-19 chichiriko. Murale zakanaka watereri we Studio 7 konse kwa muri ini ndini tanono kawande diri kwa Washington DC ndi chiti murale zakanaka.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele.
Divana ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kumfumfu 2021 igama ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje indodana kamnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZanu PF conference namuhla ngokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZanu PF ukuthi ilizwe selibolile kanye lokuthi umongameli Mnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Indodana kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla lezaphu. Unkomo unqobe umnumzana Strike Mkandla lomnumzana Bernard Magugu kukhetho olwenziwe kuCongress yaleli bandla kobulawayo namuhla. Kuke kwaba lokudonselana amanye amalunga ebandla ayisithupha aya emthethwandaba izolo ntambama esiyawucela ukuthi umise iCongress le ingenziwa ngoba ikhanya ingasoze iqhutshwe kuhle. Abantu laba bebemangalele ibandla kanye lomnumzana Nkomo. Kodwa amacele omabili asuke akhulumisana namuhla omamangala basebesusa loludaba emthethwandaba. Umbuzo omkhulu ngothi njengoba umnumzana Sibangilizwe eseziphethe esidukwini uza kokhela ibandla njengoyise na? Sixoxele lunga lezaphu umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Bekungalula sibili kukhetho lolu. Abantu bebengafuni ukuthi bephume ezikhundleni, abantu bebefuna ukufela ezikhundleni, bebesilwa ngifoka Nkomo. Kodwa ke okuhle ukuthi amalunga eparty bezile ngobuningi loba nje besifakelwe ilimithi ngesizathu se-COVID. Besifisa ukuthi ngakuthiwa konke kwenzakale kuhle ngesikhathi sihle beza abantu babayi 4,000 kuvenyu ngoba linani esijayele ukuba lalo nxa sisiba lama congresses apho. Hayi, unqobile ke umnumzana Nkomo uthole 793 votes. Unqoba nje Nkomo ekuseni lokhu sivele ekhothi kasilalanga ubusuku bonke mfowethu sigijima lapha lamagqwetha sizama ukulungisa amaphepha ukuthi siye aphiwe ekhothi ngoba kulamanye amalunga eparty akade sebesibophisile bebophisa iparty babophisa loSibangilizwe or bamangalela iparty bamangalela loSibangilizwe. So befisa ukuthi ngakuthi uSibangilizwe kabe khona kumncintiswano lo ngoba bafuna kube yinto yabo uSibangilizwe angabe phakathi kwabo. Kodwa ke hayi, sinqobile emthethwandaba sanqoba la kuCongress ukhethi umfo kaNyongolo, ukhethi umfo kaMjumi usengupresident wezaphu. Siyamhalalisela kakhulu, siyamhalalisela njalo simethembisa ukuthi sizameseka ngazo zonke indlela.
Abadala bathi umfundisi akamzali umfundisi. Yebo, uyindodana kaMqabuko ubaba uSibangilizwe, kodwa singabona ekhokhela ngendlela ubaba uNkomo ayekhokhela ngayo izaphu yini. Sibone mhlawumbe lithola lezihlalo kukhetho oluzayo.
Sifuna ukuthi mfoka Nkomo izaphu uSibangilizwe ayithuthukise iyefika ezingeni eliphezulu kulaleli obaba including uyise abalishiya ikulona abakwenzela izaphu. USibangilizwe kumele ukuthi izaphu le ayisuse lapha obaba abayishiya khona iyengele embusweni, obaba abayishiye ingekho embusweni. So kumele ukuthi ke uSibangilizwe ayithathe izaphu ayingenisa embusweni. Amandla usimangizulawo njalo ulethuba lokuthi engenza ngcono ukwedlula indlela obaba uNkomo abenza ngayo ngoba izikhathi kazifani lemihla kayifani obaba uNkomo wenze kuhle kakhulu ikakhulu ngendlela khoma njengayizipha sithe sesifika ekhaya kupolitics lapha wahlangana lezigelekeqe zabantu inswela boya siyakwazi konke sonke okwenzakalayo uNkomo waze wayengumuntu owayelihlonipho ngumuntu owayengelabuqili ngumuntu owayezimisele ukuthi asebenzele amaZimbabwe ebanike impilo ayebathembise yona kodwa-ke wasesiyahlangana-ke lamaqili lezigelekeqi lezi esilazo ekhaya ndawonye labantu bempuma amazwe entshonalanga abayibona abadala iproblem zonke zonezi esibe lazo from 1982 kusiyafika ku-1987 kwabula-ke eZimbabwe kunjengalokhu okuyikhona namhlanje so ibandla okumele ukuthi abantu bekhangele kilo izaphu njalo usibangilizwe uzimisele ukuthi izaphu uzayiphakamisa njalo sizimisele ukuthi sizamncedisa sizameseka wonke umuntu enze okumele akwenze izaphu yangena embusweni fukaNkomo uzabona ngo-2023 izaphu izakuba lakho ukuthi ithole izihlalo iplani ekhona ukuthi come 2023 izaphu iye embusweni
umnumzana Mqondobanzi Magonya lilunga lezaphu kusenjalo inhlanganiso yezisebenzi iZCTU layo yenze iCongress yayo izolo yakhetha inkokheli entsha unkosikazi Florence Taruvinga nguye osekokhela linhlanganiso ngemva kokunqoba umnumzana Peter Mutasa abasekeli bakhe ngumnumzana Valentine Chikosi lomnumzana Nicholas Mazarura umnumzana Douglas Chiradza nguye osengumphathi ngcebo kuthi umnumzana Rusendu Zimiri nguye osengumsekeli kanobhala jikelele umnumzana Jafet Moyo yena uqhubeka engunobhala jikelele umongameli Emmerson Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU-PF conference namuhla eBindura ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana umnangagwa wethule amazwi la ngemva kodlakela phakathi kwamalunga eZANU-PF kwezinye indawo ezigoqela kobulawayo lapho abanye ababikwa bakhiphelana khona izibhamu bebangayizikhundla umongameli Mnangagwa uthe njalo akulakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo ngoba lilibandla elisebenzela uZulu sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Duve
ukukhuza lokho kuyinto eqakathekile kakhulu ubaba uNkomo ukuthi inkokheli zonke ezamabandla elizweni leZimbabwe azibe kwazi ukuthi kulilungelo naye lakhe wonke umuntu oseZimbabwe ukuthi nxa engabe ekhetha into ayikhethayo akhethe lokho akufunayo kuqala ngaye yena umongameli umnumzana Mnangagwa ukuthi abe yisibonelo ebantwini baseZimbabwe njalo abe yisibonelo kwezinye inkokheli ukuthi udlame ayisonto elungileyo njalo udlame yinto embi kakhulu elizweni lakithi eyiyo esezingathi abantu baseZimbabwe saziwa nje ngodlame kodwa asaziwanga ngezinto ezinhle esingazenza ngoba singakhohlwa ukuthi kathesi zonke izinto ezimbi ezabe zenzakala elizweni lakithi bakuNkomo ziyavela ziyevela lakwamanye amazwe ekuyabe kusenza ukuthi sibe ngabantu ababi kakhulu kuqakathekile kakhulu lokhu akwenzileyo kodwa ngibona ingathi indlela abantu abaningi ngendlela asebangelwa ngayo indlela yokuthanda ukulwabelwela ezepolitiki kuzathatha isikhathi eside kakhulu ukuthi lokhu sikubone kugwemeka noma kusiba ezingeni eliphansi
ukhona ukudonselana okukhulunywayo phakathi kukaMnangagwa lo msekeli wakhe uChiwenga kambe kungaba kuyinto ekhona yini kumbe abantu bayakhuluma nje
impawu ezikhona esizibonayo zidengisela ukuthi khona kukhona zvisizane kahle khona ngoba esikhathini esendlulayo kwakunganengi kona ukuthi sasiba bona ngaso sonke isikhathi bebonke esikhathini esinengi njalo noma ngakho ukuthi bediscussa izinto eziningi kwakujengisela ukuthi bayimbumba bayinto yinye kodwa ke kathesi sesibona ingathi sekuvela kakhulu sekusiba nguye umphathi kuphela osenguye osevela osekuthiya abantu abaningi becabangela ukuthi mhlawumbe kungabe ukuthi ngabe kuliqiniso lokho njengezinye izinto esesizibona ezazingavamanga ukuthi sibone kakhulu abaya empini ngoba sazi ukuthi umnumzane usho kwenza kakhulu usekelwa ngabaya empini ofana lama-ovets ofana lamasoja manje-ke kula malanga sinxa sesibona lama-ovets eze sebotshwa kanje kuze kuyasolise ukuthi kanti sekuze kwafika leso stage kuwukuthi bekuhamba njani noma kulo mthelela thize yiwo sekusenza abantu abaningi babe lokusola ukuthi mhlawumbe kukhona kuluka santungwane
umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe Kule polisa elibotshiweyo lisetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile lokuthi uMnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umsolwa ngumnumzana Maxwell Kuvava. Banengi asebebotshiwe abagoqela amapholisa besetheswa amacala okuthuka uMnangagwa. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-COVID-19 izolo. Kodwa luthi kulaba ngamachumi phose amahlanu 46 abafunyanwe belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane eziyisishiyangalombili 8264 kuthi abahlatshwe esibili bafika phose inkulungwane eziyisishiyagalolunye 8844.
Lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
lamlela namba wakubendu
Kwezemaphandleni izakhamizi ezansi yamaNdebeleni zikhala ngokuthi izifuyo zazo sezithwele nzima ngokuswela amanzi okunatha ngoba amadamu amanengi esetshile. Zithi amadamu la akasagcini manzi okwesikhathi eside ngoba esegcwele ichebechebe. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi lezakhamizi lithi izifuyo zihamba imango emide ukuyanatha okudala ukuthi zitshontshwe kumbe zilahleke. Nangu umnumzana Zwelithini Gabula oyesiteze eGwanda North.
Yingozi esesilayo ke kathesi ukuthi amadamu asegqibelekile asefuna ukuvuselelwa kwenzela ukuthi enelise ukuthi agcine amanzi. So kuyaswelakala ke inhlelo zokuthi amadamu lana avuselelwe njengalokhu phela imizi ingazake ithuthe ilandele ama-new dam sites. Kodwa ke ama-dam sites wona la khona yiwo kumele alungiswe abenelise ukuthi agcine amanzi.
Boma labe kezi lakho bakhala ngodubo olufanayo kuthi umnumzana Finish Ncube.
Damele sala manzi angani asangcono ifila dam. Lawa amanye amadamu amabili ngibale kakhulu ingoniwa. Ayisela manzi malutshwana kakhulu amanzi okungawukuthi amalanga nalawa nje kungaqeda iviki izulu lingananga. Izifuyo zizaqalisa ukubanjelwa laphana ngoba sokuludaka. Ngikhuluma akhona amadonga atholakala ebanjiwe laphana edakeni lolo.
Unkosikazi Matilda Dube ohlala insiza uthi izifuyo zithwele nzima kungakho badinga usekelo lukahulumende ukuze kukhitshwe inhlabathi egcwele emadamu.
Amadamu asecitshile elakithi selicitshile sibi akusela amanzi. Besicela ukuthi njengesigaba uhulumende mbenga uyasigubhela amadamu la asegqibelekile. Siyakunxusa uhulumende ukuthi lasincedise kunaleyo ikakhulu idamu lakithi ngapha emfelabusweleni okuthiwa yimaputi.
Isakhamuzi Mawana uMnumzana Gabriel Moyo uthi izifuyo sezibanjwele emadamu lapho zisiyanatha.
Nxa izulu lingabe lingananga, hhayi kuyaphela inyanga naleyo kuyabe sokukuba emadamu la, ngoba hhayi esifuyweni sokurongo silamanzi kasiselayo, akasekho sibi lamanzi akusela. Ukudla bekusesekhona, manje ukudla lakhona nje utshani nxa bomile kuyabe futhi inkomo zidle zinathi.
Ngaphandle kwamadamu asethile, izakhamizi emangweni yaseGungwe kuyo lasemathulunkundu zilokhu zikhala ngamadamu adilizwa lizulu kumnyaka emhlanu edlulileyo alokhu engakalungiswa. Izikotsho ezikhona lazo zibikwa sesandelwa okudala ukuthi ziphelelwe ngamanzi kwezinye izikhathi. Isikhulumeli sogatsha lwamanzi olwezimbabwe National Water Authority Zinwa unkosikazi Major Manyonga kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngesimo samadamu kulesi sabelo. Kusenjalo umbukiso lonyaka weMatabeleland South Agricultural Show ugalile izolo eGwanda emalutshwana amankampani abukisayo. Umgcini sihlalo walo mbukiso uMnumzana Mkhulunyelwa Ngwenya uthi umkhuhlane we-COVID-19 uphazamise kakhulu amalungiselelo abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siloke sikudaba lezemaphandleni, izakhamizi zakombimba ePlumtree zona eziphakathi kokwakha isikolo sakumafa zithi lanxa sesidonsile usamude umango ngoba kukhona okusilelayo. Sixoxele sakhamuzi uMnumzana Mokincube.
Hayi isikolo sakomafa sesizamile sibili, sesizamile ngoba besesiqalisa manje sesiya ku-roof level, sesiya ku-roof level besilokhu sishota-shota ngama-ringfosi azama ukuthi khona senza amalenkelo amalenkelo loko kuthiwa imkhoba, hhayi sesiwafakile elastiki. So kusasa vele base beyikhuphula besiya ku-roof level. So ebuthini by Wednesday, Thursday, hhayi base beqedile sesibindi kufaka i-roof, hhayi khona siyazama noma nje sizintandane siyazama.
Uchone ngokuthi lizintandane.
Sikhanya sizintandane njengoba sisenza isikolo nje, kodwa isikolo singese ward 10 ngikubeke nje sobala. Isikolo ngese ward 10 esilo council lo headman. Yikho ke isimanga sethu uza ngithi sizintandane. Makukhulunywa kuya ku two council ngumama i-headman ngubaba pho, yikho sizintandane. Sisiqalile sibili isikolo esiproposa baba khona from the SS yakhiwa ngeke ubabone bese bakhona kona, yikho ngithi sizintandane. Lo siyaba simthuma kumbene siyele phambili asila njengami ngingu-coordinator yimi esendithethe ama-position analana, sokufanele ngi-contact u-MP, ngi-contact i-council, ngi-contact u-inspector. Kati indlela eyona ngokwa eqiniso umsebenzi ka-council obefanele asebenze pho asimboni, yikho nti ngikubeke sobala ukuthi sizintandane ngesikolo esise-ward 10 sidosa nzima singazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa ku-MP nguye umuntu osincedisayo kakhulu, kodwa ke ngizwe kuthiwa MP usebenza lo council pho silobunzima sibili. Weli unkulunkulu uzangenela siphumelele isikolo, hhayi uncedo yilo silucelayo kakhulu. Abalama-donation bakithi bangangicontacta iifoni zami 0774415886. Oyabe lafuna ukukuphostela kumbule traka silaje lichebe-chebe kumbe ulani doorframe aphostele, sinedona kodwa akakangeni kakhulu yona ikhona.
Kuyini elisilela ngakho?
Kathesi sokufanele sigebhe ama-toilet le cottage. Sithwele nzima. Abadala bathwala amatshe esidakeni, it's about I'm sure 5 to 6 kilometers. Sithwala amatshe esidakeni siwaletha ngamakhanda, umama bethwala ngamakhanda.
UMnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba. uhlelo labesifazana namuhla selonkosikazi Perseverance Nyathi owenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Nangu exoxa lo Praxis Jeremiah we Studio 7.
Ngiyabonga kakhulu salibonani balaleli inhlanganiso yethu igoqela amaward wonke akoBulawayo angu 29 njalo ngasikhona amaward selandelela ukuthi kuma ward lawo la kuphila kumama abaphila kuma ward lawo. So njengoba nasihlangane lohlelo lwe olusolukhona umkhuhlane wobhubhane iCOVID 19 siyagqugquzela njalo kuzakhamizi ikakhulu labomama abayibo abaphethe izimuli ezinjini ukuba analawo bafikeleke kumkhuhlane lowo khona.
Likwenza njani lokhu njengoba kade bekuma lockdown? Selizijayele na izindlela ezesocial media oZoom lezinye indlela?
Siyazama ngaso zonke indlela ukuxhasa izakhamizi ukubana nazo zifinyelele kwi-information inale khona ye-COVID 19 ukubana labo bangakhuseleka njani. Nakuma-registration sikhona, nakuma-social media sikhona, ama-handles ethu awebhupha konke kukhona.
Nasikhangeleke liyababona yini abesifazane ikakhulu labo abasakhulayo bephatheka kuhlelo lezi?
Abesifazane abasakhulayo bayaphatheka kakhulu, kodwa siyasifisa ukubana inani ngabe liyakhuphuka ngobana sikhangelele ukuthi omama yibo kumele bagqugquzele abanye bazise abanye ukubana hhayi bahlabele ijekiseni elikhona ukwenza ukuthi bavikeleke.
Uyababona inani labo belikhwabitha na ukuyahlatshwa ijekiseni lezi?
Okwamanje inani leli selingathi liyehla, kodwa lokhu silwisa ukubana inani leli lingayehli. Lokhu silwisa ngamandla ngoba abantu abalalwazi kakhulu, njalo ulwazi abalufinyelelanga kakhulu kubana baxwayise ukubana hhayi i-COVID kumele kwenze so.
Masikhangele kulinyanga ekamfumfu eka-October kade kukhuthazwa ukulimukisa abesifazane ngemvukuzane yebele. Inake lolu daba liluphathe kanjani?
Siye sangena kumawadi sigqugquzela ukuthi omama labo bahambe bayehlolwa umkhuhlane lo, umkhuhlane omubi osoqeda omama. So ngakho-ke lokhu sigcizelela ukubana hhayi omama sisukumeni asiphakameni siyehlolwa.
Ngisho-ke libabone omama besuma na besiya ezindaweni ezihlukeneyo, kuke kwaba lezinye izihlelo lapho omama kade behlolwa khona kungela mbadalo?
Ye, izindawo zikhona lapho omama bahlolwa khona, amakliniki kahulumende, amakliniki awe-council zikhona indawo, kodwa thina njengabomama omama baphakami ngendlela okufanele ngabe bayaphakama. So lokhu sizama ngendlela zonke ukuthi sinjani sibagqugquzele ukuthi basukume.
Njengenhlanganiso lile nhlelo na zokukhuthaza omama ukuthi bangene ezikhundleni zokukhokheli ihlelo ezinjengokukhuthaza ukuthi abantu bahambe bayerejista ukuthi bavote kuphela ka-2023
kuBulawayo? Kumawadi wonke sinalo uhlelo lokuthi abantu baqale bayisiwe efamona lapho kurejista khona. Sikuqalile-ke thina sawuqala inyanga ezimbili ezidlulileyo ukubana abantu basukume baye kurejista ukuvota ukwenza ukuthi bazikhethele abakhokheli babo bakusasa.
Ibabona umama besukuma na kulolu hlelo?
Omama bayasukuma, bayasukuma kakhulu sikili ikakhulu kuprogram kwehlelo le-voter registration hayi bayaphakama.
Abasakhulayo-ke bangaba lakho ukuthi bayenze njengokwenzakalayo eZambia, ngoba eZambia ukhetho olusanda kwenziwa kuthiwa abasakhulayo yibo abaphakeme masinya bekhuthazana ngezinkundleni ze-social media ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavota ngobuningi. Libona ngani lokhu kungenzakala na eZimbabwe?
Siyazama ngazo zonke indlela ukubana ontanga labo baphatheke kunhlelo zonke ezikhona zelizweni, ngoba ikusasa lelizwe lisezandleni zamayouth ontanga.
Hayi-ke sesilugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje Women's Forum olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Sibonge unkosazana Perseverance Nyathi ekade silaye uhlelo lamhlanje.
Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali J. lichona njani izibukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChrist Gande lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lo councilor Stanley Dorima umdede sihlaziya umumo wamanzi osumubi kakhulu kulumango
singakhangela this long stay off abayenzayo ngenxa yecorona kathi sebebuyele ezindlini ukuthi yakula manzi uhulumende wethu kazama ukuba serious lempilo lemfundo yabantwana khabasilalele thina esiku ground ngasibatshela ukuthi into enjengaleyi njengamanzi iyafunakala sebengasithathu ngathi siyadlala sengakhayi ngelithina esearch njengayo angikwazi ukuthi ngakhuluma ngisithini khabakhangele abantu ababasebenzelayo bayasebenzela abantu Republic of Zimbabwe. So uhulumende ngicela mayuyu ngicela ukuthi ikhangele indawo leyo yethu ayidethi khathesi abapho ngokuhamba abantu zonke indawo khathesi amatishara abhizi kuyodinga amanzi isikhathi sokumaka bazasithatha sikhathi bani awula into eright kona ngikhuluma so amanesi khathesi laye bayalungiselela ukuchiya abanye abalutshwane eclinic abanye behambe kuyodinga amanzi shuwa kungaba kuyimpilo okuright khonoko sesikulumile sicelele isizwe lathi thina lapha edethi
manje i-council kukhona yini ekwenzayo ukuthi lilungisise lolu daba
i-council akulamuntu eliyenzayo mayelana ngamanzi amanzi akhangelwe lezinwa izinwa yilo mlando wamanzi i-council yathina kudala ngama-early 90s izinwa yasesi take over so hayi i-council iseceleni but i-council layo okwakhathesi izama ubona ukuthi nxa ingakhulumisana lezinye ihlelo ayezizwa lesingisi ukuthi ama-non-governmental organization bayazama ukumeka sure ukuthi bengakhulumisana labantu labo at least kube lezibholane because edeta akula zibholane iveli ngisho esiyi-1 akula lutho akula anything akula life nxa kungelampilo nxa kungelamanzi i-council iyazama ukwenza lokhu ekwenzayo ukudinga ukuthi bengathola izimari enwena bengafaka ama-balls but abantu balomlando kakhulu ngayibo bona bezinwa i-council until njengabantu bageze izandla yesizazama ukusithulisa nje ithi sizazama ukubona ukuthi sizayenza lokhu lalokhu but angiboni kule into ingaphumelela masinya ivele e-councilini zinwa lezi esaba kumele ukuthi bekhulumisane bezwanane because isikhathi esiningi idethe iyaswela amanzi nxa kungela magezi so lapho kuphunjwa khona amanzi kumele ukuthi izesayinanzele ukuthi ayimelanga yenze njani icishe amagezi because amanzi yimpilo yabantu amanzi yimfundo yabantwana amanzi yimpila kahle yomuntu wonke sesilabantu abakhulileyo abangakwanisi even ukuphuma phansi besiyo zikhela amanzi nxa uzathi kumele ukuthi behambe imango emikhulu lapho kule nyamazana khona edethi shuwa kuya kungasamanga kuhle so izesa kumele ukuthi umkhuba wawo lo okucitsha amagezi lapho kuphonjwa khona amanzi abantu abaningi ime akumele ukuthi bekhulumisane izinwa lezesa iso isicelo sami esinye ukuthi nxa bengalungisa lokhu abaceda ukukulungisa singasoze sibe le-problem yokuthi akula manzi ngenxa yokuthi akula magezi
manje khona ezibhedlela kunjani
sibe la maternity case izolo and uyazi ukuthi nxa kuyenzakala izinto zamaternity kulokuphambanisika kwempahla esithi ngesingizi ilineni leyi ngikhuluma so kungcolile amanesi ehlulele ukuthi ingahamba njani ungakhangela ukuthi kuyatshisa njani kuyatshisa lezi nsuku so nxa kuyenzakala isimo esinjalo kuyahambeka njani lapho endaweni lapho kulatshwa khona abantu indlu yangikona lapho umuntu uyabeletele khona shuwa kuyasebenze kanjani amanzi ayafunakala endaweni yethu ayikliniki kumbe isikolo anyway amanzi ayafunakala hayi abazama ukusiba serious lathi dara sadlulela kuze kube nini abanye
lo-ke bekungucounsilor Stanley Dorima odede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone nendaba igama lami nguChrist Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chrisa siziphethe ngebezihamba phambili
Indodana kaMnumzana Joshua Mkabuko Nkomo uSibangilizwe usekhethwe ukuba ngumkhokheli webandla leSAPU. Umongameli Mnangagwa ugqibe umhlangano weZANU PF conference namuhla ngokukhuza amalunga ebandla lakhe esithi kumele achiyane lokulwisana. Kule polisa elibotshiweyo ngemva kokutshela abasekeli beZANU PF ukuthi ilizwe libolile ngoba uMnangagwa esehluleka ukulungisisa umnotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili nkomo.